Muchidzidzo chedu chanhasi tiri kuzotanga kudzidza evhangeri yakanyorwa naMako. Nhasi tiri kutarisa mavambo eevhangeri iyi yakanyorwa naMako. Tichitaura pamusoro pemavambo eevhangeri yakanyorwa naMako, ndinoda kuti uone zvimwe zvinhu. Mushure kana tapedza kutarisa mavambo, tichazotanga kutaura chitsauko chimwe nechimwe chinowanikwa muevhangeri imomo. Evhangeri yakanyorwa naMako inoumba bhuku rinova rimwe remabhuku akatanga kunyorwa mutestamende itsva. Harisi iro rekutanga, asi nderimwe remabhuku akatanga kunyorwa. Evhangeri yakanyorwa naMako inofungidzirwa kuti yakanyorwa mugore ra63 AD, zvichireva kuti makore makumi matanhatu nematatu mushure mekunge Jesu afa. Iko zvino ngatimbotarisa kuti bhuku iri rakanyorwa nani. Ndati tiri kutarisa isu evhangeri yakanyorwa naMako, evhangeri yakanyorwa naMako. Asi muchikamu chataa kupinda iko zvino, tiroda kumbotarisa kuti ndianiko munyori weevhangeri yakanyorwa naMako, ndiani munyori weevhangeri yakanyorwa naMako. Uyu murume anonzi Mako aive mumwe wevarume vakanyora testamende itsva, asiri muapostori chaiye. Mateo akanga ari mupostori, zvimwe chetezvo naJohani. Ruka aive hama yepedyo yaPauro. Zita raJohani Mako raive zita rechiJudha, asi rinotevera racho ratinoti surname kana kuti remhuri raive rechiLatin. Kana ukaverenga mubhuku ramabasa avapostori chitsauko 12 pandima 12, mabasa avapostori chitsauko 12 pandima 12, unogona kunzwa zvizhinji pamusoro pezvandiri kutaura izvi. Mashoko aripo ipapo anoti, zvino wakati arangarira izvozvo, akaenda kumba kwaMaria mai vaJohani wainzi Mako. Vazhinji vakanga vakaunganapo vachinyengetera. Izvi zvinotitaurirawo pamusoro penguva iya Simon Petro akasunungurwa kubva mutirongo. Apa ndipo pekutanga kunzwa rungano rwake mumagwaro. Apa tinoonawo kuti mai vake vaive muKristu uye vanhu vaisanganira pamba pavo muJerusarema. Kunze kwekungova muKristu chete, vaivawo mupfumi. Mako aive mumwe wakatanga kuenda namupostori Pauro parwendo rwake rwekutanga rweushumiri, kana kuti inonzi pachirungu Paul's first missionary journey. Mako akanga ari muzukuru waBarnabas. Mupostori Pauro anotitaurira mubhuku kana kuti mutsamba yake kuvaKorose chitsauko chechina pandima 10, tsamba yemupostori Pauro kuvaKorose chitsauko 4 pandima 10, kuti aive mwanakomana waSimon Petro, nokuti mutsamba yaPetro yekutanga chitsauko 5 pandima 13, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 5 pandima 13, mupostori Petro anotaura achiti, kereke iri muBhabhironi yakasanangurwa pamwe chete neni naMako mwanakomana wangu, vanokukwazisai. Evhangeri yaMako inowanzotorwa seevhangeri yaSimon Petro. Ndinofungawo kuti pangangova nechokwadi pamusoro paizvozvo. Zvisinei, tichitarisa pamusoro paizvozvo nenguva pfupi inotevera, tichaona zvatichaona zvandinofunga kuti zvichakubatsira pakuedza kwaunoita kuda kunzwisisa shoko raMwari. Johane Mako akabatana naPauro naBhanabhasi vasati vatanga rwendo rwavo rwekutanga. Izvi tinozviwana mubhuku ramabasa avapostori chitsauko 13 pandima yechishanu, mabasa avapostori chitsauko 13 pandima 5. Mashoko aripo ipapo anoti, vachisvika paSarami vakaparidza shoko raMwari mumasinagoga avaJudha. Vakanga vana Johanewo waiva mubatsiri wavo. Izvi ndizvo zvinotaurwa neshoko raMwari pamusoro paJohane Mako. Asi tikaenderera mberi tinozonzwa kuti akazoparadzana navo. Ina handifunge kuti tingada kudzivirira Johane Mako pakudzoka kwake. Anogona kuva aive nechikonzero kuti sei akadaro. tinoonawo kazhinji kuti kunyange nesuwo muupenyu hwedu tinazvo zvikonzero pamusoro pezvose zvatinoita, zvingava zvakanaka kana zvakaipa. Murume uyu anogona kuva ainazvo zvikonzero, asi Pauro anga asisade kuenda naye rwechipiri. Kunyange hazvo Bhanabhasi aida, Bhanabhasi aive munhu mukuru kana kuti mudikani mukuru, uye aikasika kuregerera kana zvichienzaniswa namupostori Pauro. Kana tikaverenga bhuku ramabasa avapostori chitsauko 15 pandima 37 nendima 38, mabasa avapostori chitsauko 15 pandima 37 nendima 38, tinonzwa mashoko anoti: zvino Bhanabhasi wakati achida kutora Johanewo wainzi Mako, asi Pauro wakati hazvina kunaka kumutora iye wakambovasiya papamufiriya akasaenda navo kubasa. Ini kwandiri zvinondiratidza kuti mupostori Pauro ainge aona sekunge Johane Mako ainge akundikana. Kweiyo ndima 39 yebhuku ramabasa avapostori inoti chii? Mabasa avapostori chitsauko 15 pandima 39, mabasa avapostori chitsauko 15 pandima 39, pane mashoko anoti: ipapo kutsamwirana kukavapo, nokudaro vakaparadzana. Bhanabhasi akatora Mako akaenda Kupro nechikepe. Pano tinoonawo zvinokuparadzana, uye pano tinoonawozve kuti mupostori Pauro ainge atibudei pamagwaro zvishomanene. Mupostori Pauro akanga asingazive ushumiri hwaJohane Mako, asi mupostori Pauro paakazoziva ushumiri hwaJohane Mako akazonyora mutsamba yake kuna Timotiyo yechipiri chitsauko chechina pandima 11, tsamba yamupostori Pauro kuna Timotiyo yechipiri chitsauko 4 pandima 11, achiti: rukawo gauneni, tora Mako uye naye, nokuti unondibatsira kwazvo pabasa. Pakutanga tamboona mupostori Pauro achiramba kuenda naye, asi pano tinonzwa mupostori Pauro achitaura kuti Mako chaive chibatsiro pabasa. Ndambotaura ndikati mupostori Pauro akanga asingazive ushumiri hwaMako, zvichida ndizvo zvaimupa kuti ashayiwe hanya naye. Asi pano tinooneswa kuti Mako chaive chibatsiro. Muchishona mune tsumo inoti: usashora mbodza neinozvimbira. Hatifaniri kungoshora-shora vamwe tisati taona zviri mavari. Kana munhu usati waziva zviri maari, unombofunga kuti hapana zvaanobatsira, asi chokwadi chaicho chiripo ndechekuti hapana munhu asingabatsiri. Mumwe nemumwe anotobatsira neimwe nzira. Tinoudzwa kuti murume uyu anonzi Mako aiwana zvimwe pamusoro peevhangeri kubva kuna mupostori Petro. Vamwe vanoti aiwana tsananguro yeevhangeri kubva kuna mupostori Pauro. Ini ndingangozvigamuchirawo izvozvo. Zvisinei, zvimwe zvacho zvichazonyatsobuda pachena patinenge tichidzidza evhangeri yakanyorwa naMako mutereri. Tiri kutarisa isu evhangeri yakanyorwa naMako, evhangeri yakanyorwa naMako. Chikamu chataa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti evhangeri yakanyorwa naMako yakanyorerwa kunani. Evhangeri yakanyorwa naMako yakanyorerwa kunani? Apa tanga tichimbotarisa kuti munyori wacho ndiani, iye zvinotaa kutarisa kuti yakanyorerwa kunani. Tiri ipapo mudikani, pane mubvunzo wekuti kosei kuine maevhangeri mana? Chikonzero chimwe ndechekuti zvainyorerwa kuvanhu vakasiyana-siyana. Mateo akanyorawo evhangeri yaMateo achinyorera kurudzi rwavaIsraeri. Mateo ainyorawo kuvanhu vezvinamato. Evhangeri yakanyorwa naMako yakanyorerwa kuvaRoma, uye raive evhangeri iri richienderanawo nevanhu vaya verudzi rwechiRoma. Evhangeri yakanyorwa naMako yakanyorerwa vanhu vakasimba. VaRoma vakatonga nyika kwemakore ane chiuru chimwe chete. Ipapo ndipo evhangeri yaMako yakanyorwa kwavari. VaRoma vainge vabatsirawo pakuunza runyararo nokururamisa pamwe nokuvaka nzira dzakanaka. Utongi hwechiRoma hwaive hwakati simbei. Mumwe murume mukuru anonzi Robert Calver, mubhuku rake pana Danieri, anotaura kuti utongi hwechiRoma wakapa vanhu rumwe rudzi rwerugare zvinongofanana nezvinoda kuedza kuitwa neve United Nations nhasi uno. Rugare rwerudzi urwu rwakaedzwa navaRoma panguva yavo. Kunyange nanhasi uno, mubatanidzwa wenyika dzepasi rose United Nations inoedzawo, asi kunyange zvakadaro nyika inongoda mumwe anoiunzira rugare chairwo rwakasimba. Roma yakaunza izvi ichizviita iyo iri yega. Iyo ndiyo yaitaura zvayaida kuti zviitwe, chinova chinhu chakanga chakaipa zvikurusa. Kunyange nanhasi chinhu cherudzi urwu hachina kunaka. Ndinoona kuti zvauraya chechi zhinji nhasi uno. Vatungamiriri nhasi uno vanongoda kungotaura ivo chete vachiudza vanhu zvekuita, vasingatenderi vamwe kuti vataurewo pfungwa dzavo. Ini ndinoona kuti chinhu chakanaka kwazvo kuti vanhu vanofanira kupiwawo mukana wekupawo pfungwa dzavo. Mutungamiri anofanira kutungamirira asi achipiwawo mazano nevaanotungamirira. Mumwewo murume mukuru anonzi Dr. D.S. Grigori anotaurawo achiwedzera kuti vaRoma kana kuti utongi hwechiRoma ndihwo hwaive hwakasimba chaizvo kupfuura humwe utongi hwese pasi pano. Nyika zhinji dzaive pasi peutongi hwevaRoma. Murume ainzi Caesar aive nesimba. Paari ndipo paibva simba reutongi hwese hweumambo uhwu. Nhasi uno tinofamba tichienda panguva yatichasvika pautongi hwekutongwa nemunhu mumwe chete. Munhu uyu achange ari mushumiri waSatani, achazenge achitonga pamusoro pevanhu vose vakaipa. Vanhu vachazochema vachikumbira rudzikinuro, asi iye haazogoni kuvadzikinura. Munhu bedzi anogona kudzikinura ndiishe Jesu Kristu apo paanouya. Mupostori Pauro anonyora mutsamba yake kuvaRoma achiti kudiko. Tikaverenga tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma, chitsauko chekutanga pandima 16, tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma chitsauko 1 pandima 16, tinonzwa mashoko amupostori Pauro achiti, nokuti handinyare pamusoro peevhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe anotenda, kutanga muJudha uye muGirikiwo. Simba iri isimba raiwedzera kana kutambanudza tsitsi. Panguva yaCaesar achitonga, nyika yaida tsitsi, asi tsitsi paive pasina. Aingove nesimba chete pasina tsitsi. Utongi hunogona kuva nesimba guru asi huchishayiwa tsitsi, chinova chinhu chakakosha kwazvo. Yakazosvikawo nguva yekuti vanhu vaida kutizawo chinhu ichi, asi kutiza kwacho chakanga chisiri chinhu chaive nyore. Hapana aigona kuenda seri kwacho. Ipapo ndipo Mwari akazotuma shoko kuvanhu vainge vapererwa. Johane Mako ndiye munyori wacho. Unoona mudikani, nyika chainogona kurwadzisa chete. Chero ichirwadzisa zvayo haina mhinduro inounza tsitsi kana rugare chairwo. Asi Mwari vanounza tsitsi nerugare nenguva yakafanira. Rugare rwaMwari runouya kwatiri kuburikidza nemagwaro. Ndosaka tiri kudzidza magwaro. Johane Mako anopa Petro nezvemagwaro eevhangeri. Chechi yekare kana kuti chechi yekutanga inotenda kuti ichi chaive chokwadi. Somuenzaniso, mumwe munhu mukuru wainzi Papias aive mumwe wemadzibaba echechi yekare akanyorawo achiti Johane Mako aiwana evhangeri yake kubva kuna Simon Petro. Pane kutaura kwakasiyana-siyana pamusoro penyaya iyoyi. Zvinogona kuitika kuti Johane Mako ainyora zvaibva kuna Simon Petro, uye zvinogona kudaro kuti tinowana evhangeri yaSimon Petro kuburikidza naJohane Mako. Ina handifungi kuti pane chakaipa ipapo, nokuti izvi hazvishandure urongwa hwaMwari. Shoko raMwari rinongoramba rakadaro. Chinokosha ishoko rakabva kuna Mwari kuburikidza naakarinyora vachifemerwa naMweya Mutsvene waMwari. Ndinotenda kuti shoko rakanyorwa muBhaibheri Mwari vakarieresa uye vane chikonzero naro. Hongu, chinhu chakanaka kuziva akanyora shoko kana evhangeri yaMako, asi nyaya huru ndeyekufuridzirwa kweshoko uye kuti Mwari vanoti kudii chaizvo chaizvo. Muteereri, tatarisa isu kuti ndiana akanyora evangeri yakanyorwa naMako ndochinu chatatangisa kutarisa. Tikazotarisa isu kuti evangeri yakanyorwa naMako iyi yakanyorwa kunani, iko zvinondoda kuti tipinde muchikamu chatiri kuzotaura chiri pasi pomusoro wekuti zviitiko zvemuevhangeri yakanyorwa naMako, zviitiko zvemuevhangeri yakanyorwa naMako. Usakanganwa kuti tiri kutarisa isu mavambo evhangeri yakanyorwa naMako, mavambo evhangeri yakanyorwa naMako. Bhuku iri reevhangeri yakanyorwa naMako ibhuku rezviitiko rokuti iye Simoni Petro akanga ari mumwe womunhu werudzi rwake. Raive bhuku rezviitiko nekuda kwekuti raive rakanyorerwa kuvaRoma. VaRoma vaive vanhuwo vezviitiko. Muevhangeri yakanyorwa naMako, mambo Jesu Kristu vanoisa parutivi zvose zveumambo votanga kushonga hunhu hweushumiri. Patikadzidza evhangeri yakanyorwa naMateo, kana uchiri kuyeuka, takaona isusu kuti Jesu muevhangeri iri vaive mambo, asi muevhangeri yakanyorwa naMako tinodzidza Jesu ari muranda. Ndinodzidzawo chimwe chinhu pana Jesu kuti kunyange aive mambo, asi Jesu anosvikawo pamwe paanova muranda. Hairamba aine kuita kweumambo nguva dzose, asi Jesu aikwana pose pose. Izvi ndizvo zvandinoshuvira kunyange nevafundisi vedu nhasi. Sei ndadaro? Nokuti ndakaona inini kuti kune vamwe vafundisi vanoti kana vari kuchechi vanenge vari vafundisi, kana vari kumba vanenge vari vafundisi. Vanenge vakangopfeka chiso cheufundisi nguva dzose. Panguva yavanenge vachitarisirwa kuti vapfekewo chiso cheubaba mumba mavo nemumhuri, ivo vanenge vakapfeka chiso cheufundisi. Kuti vachiwana nguva nevana vavo, hapana, vanenge vari mufundisi wekuchechi. Vanongokwana paufundisi chete. Kuti vambozvideredzawo kuzviisa paubaba, havagoni. Nguva nemhuri yavo inobva yatoshayikwa. Saka kana kuri kufamba kwezvinhu, zvinotofamba kudivi rezvemweya nekuchechi chete, nokuti baba mufundisi nguva dzose. Vamwe kana basa repamba chairo havaiti nekuti vanenge vachingoti tiri vafundisi. Asi ndizvo here, nhai muteereri? Ini ndati rega ndishandise kamukana ikaka kuti ndimbozvitaurawo. Zvichida handizooni mumwe mukana, asi rega kukanganwa kuti tiri kudzidza mavambo eevhangeri yakanyorwa naMako. Pano patasvika tiri kutarisa isu pamusoro penyaya yekuti Jesu akambopfekenura nguo dzeumambo akapfekawo dzekuva muranda nemushumiri. Ndatini muevhangeri ino yaMako tichaona kuti Jesu aisvikawo paaishumira semuranda, kunyange akanga ari mambo, sekudzidza kwatakaita muevhangeri yakanyorwa naMateo. Chaunofanira kucherechedza ndechekuti Jesu aive muranda waMwari, kwete muranda wemunhu. Mako anozviburitsa pachena kuburikidza nokutaura mashoko amambo Jesu avakataura muevhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 10 pandima 45 evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 10 pandima 45. Mashoko acho anoti, nokuti mwanakomana womunhu naye haana kuuya kuzoshumirwa, asi kushumira nokupa upenyu hwake ruve rudzikinuro rwavazhinji. Jesu anotaura achiti haana kuuya kuzoshumirwa, asi iye kuzoshumira uye kuva rudzikinuro rwevanhu vose. Jesu haana kuita sevamwe vafundisi vanoda kushumirwa ivo, asi vasingade kuva ivo vashumiri. Tikadzidza kubva pana Jesu tinenge taita chinhu chakanaka kwazvo. Ini ndicho chiwo changu kuti vafudzi dai tafanana nemufudzi mukuru anova ndiye Jesu Kristu. Kana Jesu aigona kuzviita muranda waMwari uye achishumirawo zvikuruwo seiwe neni vafundisi vanhasi. Muevhangeri yakanyorwa naMako, Jesu anotaura kana kuti anonyorwa nezvake semuranda waMwari. Izvi zvinobva zvazadzikisa chiprofita chamuprofita Isaya chiri kuna muprofita Isaya chitsauko 42 pandima yekutanga nendima yechipiri muprofita Isaya chitsauko 42 pandima 1 nendima 2. Mashoko echiprofita chacho anoti, tarira muranda wangu wandinotsigira, musanangurwa wangu unofadza mweya wangu. Ndakaisa mweya wangu pamusoro pake, uchavigira marudzi kururamisirwa. Haangadani kana kudanidzira nenzwi rake kana kunzwisisa inzwi rake panzira dzomumusha. Pano tinoona kuti Mwari vaitorawo Jesu semuranda wavo. Ndatini Jesu muranda waMwari, kwete muranda wemunhu. Ari muranda waMwari saizvozvo Jesu aishumirawo kuvanhu. Jesu aive muranda waMwari. Hazvina kuipa wena mudikane kuti wese mutungamiri uve muranda wemutungamiriri wakowo. Chandinoziva ini ndechekuti hakuna mutungamiriri asina wakewo mutungamiriri. Unogona kuva mambo asi we une wakowo mambo ari pamusoro pako. Muevhangeri yakanyorwa naMateo takadzidza pamusoro paJesu ari mambo. Muevhangeri yakanyorwa naMako tinodzidza Jesu ari muranda. Mwari vari ivo vari pamusoro pake. Hama mudikani, tangati chidzidza chikamu chekutanga chemavambo evhangeri yakanyorwa naMako. Tadzidza kuti evhangeri yakanyorwa naMako yakanyorwa nani uye kuti yakanyorerwa ani. Tikataurawo zvishoma pamusoro pezvimwe zviitiko zviri mairi. Muchidzidzo chinotevera tichadzidza nekupfuurira mberi tichitangira patasiira. Ndapedzisira ndichitaura pamusoro penyaya yekuva muranda. Jesu kunyange aive mambo asi waizviitawo muranda. Ndinodawo kusiyira shoko rekuti newewo dzidzowo kuva muranda, zvisinei nechinzvimbo chako Mwari akukomborere.